Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimhinga mupinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kurangwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vanochikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu choupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet, zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu, waitwa nhasi muBulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros, avo vane bhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva, vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa, inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online, yes, ine maadvantages ayo amwe, but pane maissues emataxes nemacharges anopindapo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri. Saka munhu anototi keshika ndimeka nditura ndanera 100 yangu ika exchange hapa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundo vhosimudzi Maposa, vanove mukuru mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology NUST, vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisa emishoma, izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti tisvike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisa yenhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekuti tengeserana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAS, inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97%, uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. Potras inoto narembozha dzinokwanisa kuenda pa internet dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Alessandro Vitale, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tadesi, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica, vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tadesi, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchita tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nhare mbozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kuramwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita US$1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakati omei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukuramwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weATUS Robert Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende anaunza chitsvinyo che$20 increment musi wa14 March ayakaanaunzwa panguva maprices ezvino akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matrets ese anga achiitwa, ende tiri kuona mupariamend ndonyaya yanga yakungozewa vanhu pese yakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadziriswe.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchiramwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisawo kubhadhara school fees yevana vake, kuisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kuramwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko kwakawanda kwekuti zvakaaffecta vana asi tiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tisatsirwa kuti pane zenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari yenyu muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vakatoomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashaikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano reFozeo vari mutungamiri weAtus Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, kanzuro inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare, misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino, iro rinoti Water for Peace, rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa, izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology zvosanganisira makombiyuta iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America umu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasina ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pa ma cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo saka iyoyo nyaya hombe kuti pachirungu vanoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvinezvi zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa ma cellphone ivavo
saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha
hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weamerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo
Professor sei hurumende yasarudza kambani yeApple yoga
handiyo yoga kambani iyi iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet Google vana Meta Platforms vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu namamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira asi Apple haidi izvozvo inoti kana uchinge watenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo
vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba. Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remateberland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
And I got some reports that some learners were fainting.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program Support Cross-Cutting Priorities and Program Support Lead Officer in Zimbabwe muzvari Suzana Kasidova vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana chikafu muzvikoro zvibudirire, hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihoods.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zveori, vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hati kuba kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavasira Zhou, vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara, vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vagabriel muma vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro, asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino-zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedanho rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million, asi sangano reFood and Agricultural Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi heri kumuferefeta kuti vaone kuti mari dzake dzaarungokanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wiki nawo chivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu vosapotai zani ndikutengerei mota. Izvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Faraisi Dhumu kupaida mwoyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimboudzawo vamunangagwa kuti vanyari vana veZimbabwe, vanyari vana veZimbabwe. Gore riya vaendrotarusvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama, asi vakabva vangovadzosera futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyare vana veZimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyare, zveshuwa ngavanyare, ngavanyare. Uyu munhu ngaavharirwe, uyu ngaavharirwe, zveshuwa zvamazviro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu munyara vana veZimbabwe, vaendotasvaya pari zvino vaingonzi Nobel, vobva vavharirwa.
Nokumbirawo kuti mutibvunzirewo kuti ndizvo here kutungamira kwaakuita vamunangagwa riri kuno kwakatiyo vamurehwa katiyo pachipatara. Zvaakunzi kana kuchida kurapwa unofanira kubvisa $1 pazanu PF ho iri pakatiyo ndiko kuti uzorapwa. Ndohwa utungamiri hwezanu PF wacho here? ndoza akuno kwa murewa tivunzire iwo kuti ndo ziri kutenderwa here pamurewa pakatiyo ndo pari kuitika izvozvo
izvinhu zvaoma muzimbabwe vedu izvinhu zvaoma zvazvakuda manje zvakungora kuti mwari apindire pano pakadai swapo mhuri dzapera nenzara mhuri dzapera nenzara hanzara ndoyarowa muzimbabwe bat hapachatomboda kuti tarise zvemapati kana zvemabatwa pakungoda kungoti tongozvipira kungoti titi chinhu chimwe chete toisa pfungwa pamwe chete nevatungamiriri vacho venyika toisa pfungwa pamwe chete zvinhu zvofamba zvakanaka sezvakamboitwa painclusive government yavatsvangirai nevamugabe pai
makadii makadii kavapo vana mukomata anonokaende nevamwe vose nana mukoma jonga haana ngoti regai mbotaura wangubhijana nemaererano nenyika yedu inei nyika ino yezimbabwe inei haa nyika inogozha nyika inogozha vatungamiriri varipo ava vana vurombo nevana vana tsitsi njere dzavo dzaka dzinotokundwa nedzimwana mudiki vanongogwira kungesa zvimuhomwe dzavo mapisa ari kuita zuva so haa nyika gore rinai kuti zvotongoda kuti mwari vapindire nokuti vanhu vangafa vatungamiri havasi kucheuka kana kumborangarira kuti kune vanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kusouth africa musambo wesungura Edmos Ncube anozivikanwa nerimagitaro rekuti chibukute webibo ngatinzwei hurukuro yaaita naivhan zizininga westudio 7
ini zvenyu vamushamari pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe tarangura kuberekwa ndonzi Edmos Ncube ndinobva kumberengwa kwamuketi
makazvitangarii nezvemagitare izvi mukoma
magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kupuraimari levhuruko kuchikoro nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika then ndakazotanga zvokuti zvopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndaakuno kusouth africa
vabereki veukama vaitwo kudii pamakazvitanga
vabereki vangu pandaita zvokuimba aiwa vangu vasina dambudziko spea ndichiri kumusha uko vaizvitambira amai vangu vanyanzondirayirira kana ndikange ndashaisha kushaura taiwa panoimba wakadai panoimba wakadai
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
matambudziko atinawo panyaya dzekumimhanzi ndeyekuti kumaradio station kunotinetsei kuridzwa kwacho and vanhu vateereri chaivo vasigiri vanonyaya kuda kuteerera mazita stereki mimhanzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemini nenyaya yekuti haina mazita vanotaraza mazita kuti aizita iri rakambonetsa iri munhu wokwanhingi nhingi uyu ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimhanzi ndovoteererwa stereki imi vangu motaa kuti zvamuri kuita hazvina miningi ndochallenji mwa ndiri kuona iri kuitika hombe mumagitare
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vandandibata munombari pa +27783152277 +27783152277 nziyo dzangu dzinowanikwa kuyoutube mukangonyora kuti chibhukute webibo munoona nziyo idzodzo asi chibhukute inonyanya kunetsa kunyora bhozi ndechivhenda vanhu ngavanyore ngoti webibo mukangonyora kuti webibo chete nziyo dzinobva dzatobuda
mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here
zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigirika aiwa tichakubikira imanzi yakazara imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masedho zvekuti ingada ichibudisa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore tichakubikira izvihombe
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi hoza friday timborova magitare
muno ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatiri ndokwamungagumisa nako muchivharisa chirongwa
manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmond Sengcube vari South Africa murukuru yavaita naivan zininga westudio 7 zvatishitsa kumagumo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama bizimusi odabuka kwele Melika unkosazana Tegatadis oyethekelela eZimbabwe uthi kuqathekile ukuthi abantu balelilizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa.
Ngane nobunzima obukhulu besomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi.
IZimbabwe namhlanje imanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday eliviki sihambale qembu lomculo kamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umansipala wakoBulawayo uza kwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uKhansela Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathesi kutoselihungahunga mhlawumbe kuthiwa kubizwa kuthi yiRoma akukabuyi lakukomiti yami ukuthi zange kuhambise ku-full council ukuthi siye kudiscussa siweye ama-pros and cons angikhona hhayi engakuthiwa ukuthi lihungahunga.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
Izakhamizi zakoBulawayo sibhekane nobunzima obukhulu besomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi i-water is a right but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Sithubeka sesithi nalawa manzi abancane esiwatholileyo asilondolozeni every drop yamanzi, sibe lama-container ongabona amanzi ephuma epompini wohluwakhelele ngoba okwenzakala emkhathini lathi asontando yethu intando yomnikazi wezinsuku.
UKhansela Khalazani Ndlovu ngumgcini sihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana oyeBulawayo Progressive Residents Association uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala lapho sikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibeni sithi ngiphosa amadrama amabili ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders. Kodwa hhayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi yinto engenzakala bekhangele umumo wamanzi. awukabi khona abakakufayi ukuthi kube khona bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenza kungaba lento enjalo engenzakala yini kodwa anti vele liyakwazi ukuthi i-council yangithi ngeza sebekhuluma into ezinjalo bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi into bafuna uku-implementa into bafuna ukuyifaka kuzakhamizwe lanxa ingabi khona i-five kilometers yakhona le amanzi angikhona vele awakho abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate ilanga leli sindawonye sisonke kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kulalutho sebesiselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo amanzi okunatha amanzi okugeza amanzi entonke kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana okunhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi adadazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidezi likhulu, $83 million kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaselo ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo omnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abale izimali zonke lezi imali le kayihlali ebanki i-cash isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu, ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupta ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey ele-casino e-Atlantic City vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wagcina amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Kwagcina ungazukhumbula ukuthi ngumuntu obese piwa imali eGermany iDeutsche Bank liya. Ikho lapha ababe siba lama concerns of ukuthi ngoba iDeutsche Bank babe sithi kulawo ama operandis amaningi aweRussia. So ikho lapha ababe suspect ukuthi imali abivela khona. Ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili, hayi kwanilo kunzima. $500 million cash asiyomali encane. Imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama-donation ebantwini kodwa uyabona ukuthi ama-case akhe awu-lawyer ukuthi bayidla njani. Njalo ulwana uJean Carroll angithi le $100 million i-$90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa. Ukuthi ayithole i-cash kuzamele IPO kumbe ayiboleke and ama-intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama-case wona la alokhu ekhwela. No, sizabona angithi kuthiwa uyihlangene lo Elon Musk last week. U-Elon Musk laye ukuthi $43 billion liyana azayithola ukuthi athenge i-Twitter. Angithi wathengisa ama-shares amaningi. Akula muntu olekho is that much cash laying around.
Kodwa nxa sikhangele lona icala aletheswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani. Kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo. Ubona kubangelwa yini lokho?
Uyabona uTrump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label ibizo lakhe i-licensing kuphela. Uyazivulela kuphela ihoteli and then usufake i-Trump brand ebesebhadala. Yikho abakade esekwenza. Imali ibisimehlula sibili uze waba ngumuntu o-survivor uvuswe i-show lena i-apprentice. lenisho abaningi bathi ya designelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace.
Umnumzana Mkhululinda Bambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha eMelika.
The Voice of America.
Okwamanje wathi sizowudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo, kulandisa umnumzana Blinken, sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngapi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho, sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu, asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-Hostage Recovery Group okuletha ndawonye uhulumende, isigodlo seMelika, abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo. Njengomthetho womnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act, kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esihlawulisa abenza lokho njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ukutheni kungabi lo muntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singuhulumende kumbe umndeni, kufanele sizibonakalise ukuthi singobani, ukutsho umnumzana Blinken. Njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu, ubuntu bethu, lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Veli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
The Voice of America.
Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi uqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hatshi ukumelela ukuqhathwa. Kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele kudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni e-Barberfield Stadium kobulawayo Oslas Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika, unkosazana Tegatades Tades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe lenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Gweru.
Ngivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani ngoba ibhizimusi iba lamavingovingo okulakho ukuyichabalalisa kumbe ukuyikhulisa. Ngakho kumele ume uqine usebenza.
Ongene iHustlers Summit odabuka kwele South Africa, unkosazana Nicolette Mashile, ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies, uvumelane loTades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024, ngizobakhuluma ngezamabhizinisi, ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlalise kanjani ukuthi ibe successful. Into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Ngithi masenza business sometimes sinobheka ukuthi imarket yethu ikuphi, and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point mase ibusiness ikhula ikwazi ukungena kuma market amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu, umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi, uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Sikubhizinesi yokuboleka omama imali, microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SMEs omama, ama-youth, ama-small businesses. Ayisekho kulama-challenges njengoba yonke ibhizinesi elama-challenges, but we have been in it since 2010.
Usomabhizimusi owafunda kwele Melika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa iDean Fresco, unkosikazi Thembelihle Nyati, uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu nge-summit le abasenzele yona ngoba ivula amehlo nengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abayikusasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo ukwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMganwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Funde ngendlela ngama-entrepreneurs nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yikini esifuna ukuba yikho khona ezilongu senza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo most.
ELeZimbabwe lihamba phambili kulezinsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe, kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatsha iningi. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, hey, hayi thina sikhathele ngale government yeZanu PF le, sikhathele ngale government yeZanu PF ngala direction. Everywhere lapha abakhuluma khona bayakhampena wayawaya ngoba bazothi abantu abasabathandi. Lo kungafanelanga khona ukuthi bakhulume ngokukhampena bona bayakhampena, babambe ukuphupurika njengenkukhu equnywa ekhanda. Manje kule ndlala bayehlile ukusolve indaba yendlala le. Hayi thina sikhathele ngomnangagwaloba kethi, hey.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Balandeli beStudio 7, siyabonga. Hey, ngicela ukukhuzela indoda le okuthiwa nguPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abanye ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene, akula muntu okusolayo njalo kawulandeleyo. Yekela laba abazikhethele. Ma ubona into yale ndoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption ubone ukuthi ikhona iyasebenza ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kulomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption, ubusuhamba uye umtshele usubona ukuthi kasoza sebenze yini ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga and ekhangela lapho ubuthuthu bakho khona uthi wena ama qualifications akhe kawuwazi manje usolani uma ungazi ngama qualifications akhe sola okwangakini uzihlukane lezinto zabanye abantu sola undoda njengoba ekhethi ureza nyekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe wena lawo uqhubeka ngakho umsebenzi musu usole izinto zayo luze zeminye imizi usehluleke emzini wakho ngiyakubongela
Studio 7 botunkamile inkomo kathi silikhulumisa kangaka lesiphendule indaba ngilo mbuzo lapha kuma president wonke aseAfrica ukuthi ulwa kade kwakulelwani sasizondana abamhlophe kathi silina yini seliyenza abantu beze befezibhedlela zonke umuntu ngaseAfrica lo so sefele esibhedlela ngenxa kusulukwelatshwa ake sica ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo umuntu lapho khona umuntu omnyama hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzihlola kakhulu izinuka amakhwapha likhanga ukuthi kwenzakala
Salubonani basakazi bethu Studio 7 ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa ukuthi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sesibhekane ngendlala mina ngizwakala lapha esigabeni saselubani emasungamala igama lami u-Big 5 aningibaya ngaso and then ke siyakhala indlala lapha inkulu kakhulu inkomo ziyacuka ziyafa sicele i-government ingenele especially nje esigaba sakithi emasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezi sidlelwa zindlovu lo nyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sizidlelwe zindlovu sekuhluphekeni amadola mayebuya eqale kithi ngapha siyacela kakhulu ngoba siyafa lapha
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +1202465 0318. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxalo nkosazana Sifiso Ndiweni. Onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7
Nifike lana around 97-98 from Zimbabwe now I'm mostly doing a charity anything charity nje lokho ngamvusa ngo 10 uthi sokuthe I'll jump up and help
singathi I charity wenza khona pho yosenza
isikhathi esiningi ngibe besenza lokho ukuthi like uhamba emakhaya sisiza bo abantwana with ama sanitary towels la kumphakathi nje if umuntu ungathi hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu niyajumpa in and help with whatever enginakho unfortunately if kungekho it will be a painful situation but I'll have to say okwamanje anginakho
ye so singathi-ke ujala ukunceda abantu abaningi kangakanani ngenyanga khanya ngazani khona ngapho kulaba abantu sibili abaphethe ukuncedwa kule South Africa endaweni esijene
baningi like personally njalo ukusiza laba abahlala estradeni like ngeviki I make it a point ukuthi uma ngiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work like unfortunately I don't count
yebo phela singathi-ke lokhu kuvela enhliziyweni yakho wakuthatha ngakhona
yinto nje engifeel ukuthi kwamele ngikwenze It's something engifeel ukuthi uma ngibona omunye umuntu enganingaphathekanga kahle mina ngiku-better situation ukuthi ngingamsiza ngibona ukuthi kwamele ngikwenze
singathi abazali bakho bakufundisani ngentweni ezinje lapho wakhula khona
umama wami ubeyenza bekungase-charity yena ubekwenza for a living behambe bayophekela abantu like emchadweni kuma-parties and they get paid for that but mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if i-chance ikuvumela so sometimes ngiyazama ukuthi oba ngingaphekanga emchadweni usizo lwamali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu they tend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo then lapho mina ngibona ukuthi ifu mina ngingasasizanga kuwill so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapho estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adonsing akhuphe ingubo ebhegini ngalesi sandla esiyi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini so in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lo muntu akhuphe le ngubo ngimendlalele phansi alale ngibona ukuthi u-comfortable then ngiphume ngapho.
Iyabongeka imisebenzi enjalo. Uma uphulisa ukuthi abantu bekubhadise ukuze thi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani? Bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso ye-Zim Imbokodo because mostly I help from there. So maka sizi organization then lami I'll be able to see, to help abanye abantu eceleni because the organization survives on ama handouts so ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbro uxoxelwa Gibbs Dube eseSouth Africa.
Gitchi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Lona eselethu leidlala delitha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni ku Studio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba naye umfowethu lona okungu Els Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa i-album lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlawumbe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha uElS Mongameli Dewa uzokwazi futhi uxhumana naye umfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment inumber zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
abasupport ngaphandle kwesupport yabo akukho la bacula bayakhona
kudala ngihamba ngizula manje sengkulile zwe angaze ngibona umuntu wakholela umuntu ejolile.
Umkhokheli weqembu lamabless amahle uWillard Moyo ubexoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo le-live talk olulandelayo okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.